Ininzi ni Marvelous Mshanganya huye ndishiti hei no misoroye na uzedu za nasi. Chikumi tu 2017, mutunga miriweza no PF va Robert Mugabe vano parura chirongwa chekusangana neve chidiki munyika vachitanga nedunure Mashonaland East uko kwaungana vanhu vanosvika zviuru gumi. Vanhu vemubulawayo vanoonekana nemutumbi wava Nelson Ndlovu usati watakurwa kuendeswa kuHarare kunovigwa kuHeroes ekamangwana. Kanzuru yeHarare inoti yakazivisa zviri pamutemo kambani yaitevera zvikwereti muvanhu ikaipa notisi yekugura muchato yemazuva gumi nemana ayo ava kukwana mumazuva mashoma anotevera. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chaparurwa navaMugabe chekusangana nevechidiki vachivakurudzira kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegoro rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.